Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 29/10/2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ndiri kuhwawo kuti kune imwe decision yakada kufanana neiyoyo yabudawo kune mamwe masangano achigwira kodzero dzavanhu musame case iyoyo, asi iyoyo handisati ndava ndaigamuchira kuti ndione kuti yakamira sei.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu muSouth Africa rinoti zvakaturwa nedare reHigh Court muSouth Africa nezuro pamusoro pemagwaro eZimbabwe exemption permits zvinofadza, asi vachiti pachine basa rinofanirwa kuitwa.
Kuvarambidza kuuya zvinenge zvaakuita sekuchina ivavo zvavari kutaura kana kuti zvavari kunongedzera chinenge chiri chokwadi, nekunenge maakupomerwa mhosva yekuti muri kuvharidzira kuti musaonekwe uori vanenge muchiita basarudzo.
Hurumende inoti haisi kuzokoka nyika dzinoti dzakatotaura kare zvichabuda musarudzo dzichati wagore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda riri muSouth Africa, Advocate Gabriel Shumba vanoti zvakaturwa nedare reHigh Court muSouth Africa nezuro pamusoro pemagwaro eZimbabwe exemption permits zvinofadza zvikuru, asi vachiti pachine basa rinofanirwa kuitwa. Dare reHigh Court muPretoria, South Africa nezuro rakapa mutongo unorabidza gurukota rezvemukati menyika yeSouth Africa Aaron Motsoaledi pamwe nebazi ravo kusunga kuburitsa munyika iyi kana kuchengetedza zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe exemption permits asisashande kusvika nyaya iyi yapera kunzwikwa kumatare. Masangano eHelen Suzman Foundation neKomsa eMusouth Africa akamirira zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe exemption permits akanga aguma kushanda, izvo zvakanga zvatarisana nekudzingwa munyika iyi. Tabata Advocate Shumba kuti vatitsanangurire zvisere zvakaturwa nedare reHigh Court nezvavazvinoreva kuzvizvarwa zveZimbabwe zvakasiyana-siyana.
Dare reHigh Court reSouth Africa razivisa mukesi yeHelen Suzman Foundation ndiyo ine decision yatinayo kuti kumisiwa kweZimbabwe exemption permit kwanga kusiri pamutemo. Saka naizvozvo hakuna munhu uneZimbabwe exemption permit unofanira kusungwa kana kubudiswa muSouth Africa. Munhu wese unenge achi unofanira kuva akagara zviri pamutemo. Asi radzosera chidzambe kuna Minister of Home Affairs kuti ngavadzokere vataurirane nemasangano anogwira kodzero dzavanhu yatingati civil society neZimbabwe exemption permit holders vacho vari paZimbabwe exemption permit nevanhuwo zvavo yatingati community or public at large, kuti pamwaka gumi nemiviri iri kutevera kana kuti gore riri kutevera pabude muchakurudzo iyoyo kuti chii chingaitiwa panyaya yeZimbabwe exemption permit.
Ko hofisi yegurukota reSouth Africa rinoona nezvenyaya iyi vaAaron Motsoaledi inoti pane zvavati vataura here?
Minista vabudawo vachiti vachiri kumbodzeya zvataugwa nedare iri. Chechipiri chatingada kuzivisa vateereri ndochokuti minista vanogona kuita yatinoti appeal kana kuindisa nyaya kuSupreme Court of Appeal, asi vasati vasvika kuSupreme Court of Appeal vanoita imwe inoi application for leave to appeal. Izvo hazvo hazvina kunyanya kukosha uko, zvino chatongofanira kuziva ndochokuti vanogona kuindisa nyaya kudare riri pamusoro. Vanogonawo kuti handishaiti izvozvo, ndava kutenderana nezvataugwa nedare kureva kuti pava ne gore rose vari paZimbabwe exemption permit vachikwanisa kugara muno sokutaurwa kwaitwa nedare.
Vashumba, mibvunzo iri kunyanya kubvunzwa nevanhu ndeyekuti saka nyaya yekuapplya kurinyuwa kana kuti yema waivers kana kuti yatanga tichiti kuinda ku mainstream permits vanhu voramba vachiapplya here kana kuti vomira?
Izvo zviri musarudzo yemunhu umwe noumwe oga oga, nokuti chikuru chatei tichifanira kutarira ipapo ndechokuti tichakamirira kudero hapana chaunoshayiwa kana kuti chingakanganisa kuti uapply. Kuapplya kune rubatsiro rwakunogona kuita kuti ukabudirira, let's say uri kuenda ku general work visa wa apply wapewa 5 years zako pakupedzera wakuwana permanent residence, nokuti kota haisati yataura nezve permanent residence. Saka unenge une protection yakadarika munhu ari pa ZEP asati a apply ba mainstream permits, nokuti ukamirira kuti zvichabuda musarudzo ze consultation iyo yatachitaura yekuti minister vai vadzokere kuvanhu vavhunza. Chinonesa ndochokuti pakuotsva kudzidza apa maZimbabwe exemption permit holders haasviki 200,000 uko zvino. Ko what is civil society yakamirira maZimbabweans haina kuwanda zvokuodarika vachauya vachipawo pfungwa dzavo vari muSouth Africa. Saka unogona kuona kuti pakupedzira zvichadzokera zvekuti kohoi zvabuda musarudzo zvati ngazvichimisiwa kana kuti ngavapiwe gore rimwe kana kuti makore maviri, asi unoramba upenyu hwako hwamangwana husina kunyatsomira zvakanaka. Zvasiyana nomunhu unenge aapplyra general work visa akawana 5 years, abva pa 5 years izvozvo aapplyra permanent residence. Saka zvinenge hazvo zviri kumunhu kutoita sei.
Senyanzvi munyaya yerudzi ugu, imi vashumba munofungei nezvabuda kubva kudare panyaya iyi? Pane zvimwe zvamuri kuwa here?
Tinofara zvikuru nedecision rabuda mukoti iri. Ndiri kuhwawo kuti kune imwe decision yakada kufanana neiyoyo yabudawo kune mamwe masangano achigwira kodzero dzavanhu musame case iyoyo, asi iyoyo handisati ndaigamuchira kuti ndione kuti yakamira sei.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari zvemukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati hurumende yavo haisi kuzokoka nyika dzavakati dzakatotaura kare zvichabuda musarudzo dzichaitwa gore rino kuti dzizoongorora sarudzo, vachiti vachakoka chete nyika dzichada kuuya kuzoona kuti sarudzo dzichafambiswa sei. VaMnangagwa vakataura izvi pamusangano weMiners for Economic Development Convention wakaitirwa mumahofisi eZANU-PF Convention Center muGweru neZuro. Vakati Zimbabwe ndeimwe yenyika dzine runyararo pasi rose, uye hapana nyika ingavadzidzisa nezveutongo hwekutsa ruzhinji hwavakarwira hwavanoti vachachengetedza. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu kuti tinzwewo maonero avo.
Zvinogona kuratidza kuti sarudzo dzacho dzichange dzine makakatanwa akanyanya, nekuti kana dziri sarudzo dzinenge dzichiitwa mune zvakanaka, handioni paine dambudziko rekuti vanhu ivavo vanenge vachitaura zvisiri izvo kana kuti vanenge vari kutaura zvisati zvabuda vauye voratidzwa kuti zvindo zvataita, voonyadziswa kuti zvamaa muchitaura nezvataita maratidzwa kuti manga muchitaura zvisiri izvo uye zvamusiri kuziva. Saka kuvarambidza kuuya zvinenge zvaakuita sekuti vanhu ivavo zvavari kutaura kana kuti zvavari kunongedzera chinenge chiri chokwadi, ende munenge maakupomerwa mhosva yekuti muri kuvharidzira kuti musaonekwe uori vamunenge muchiita pasarudzo. Saka ini ndofunga kuti kana dziri sarudzo dzakajeka, vanongoda idzwa vonzo uyai wouya votarisa kunyora magwaro avo todarika nyika yedu yopfuurira mberi.
Takanzwova munangagwa achiti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzine runyararo pasi rose. Munobvumirana nazvo here izvi?
Kusanzwisisa chinonzi runyararo kuti chii? Pane runyararo rwekuti vanhu vanenge vachifa vakanyarara. Semuenzaniso tina deputy headmistress akazviuraya mazuva apfuura achiti mari yandiri kutambira haisi kukwanisa kuti ienderane nezvandinoda kuti ndirarame nemhuri yangu. Svondo rinorapera iri pane mupurisa zvekare akazviuraya kuparire nyatwa achiti mari yandiri kutambira haisi kuita kuti ndive nechiremerera sababa wemhuri. Tini zvekare vanhu vakaita sevakwegu mapensioners edu vanorara mumadhorobha vachimirira kuti vapiwe mari imwe yacho isingatikwani kuti akwire bhazi kudzokera kumba. Vanhu ivavo vanogona kusawana mukana wekuti vataure zvinyuto zvavo zvikuru sei nenhau yekuti hakuna anoteerera. Kusaridzwa kwepfuti kana kusaona vanhu vachiita mhirizhonga hazvirevi kuti nyika inenge iine runyararo.
Totarisawo iwo musangano wezvicherwa wakaitwa nezuro, zvii zvamungataura pamusoro pawo?
Musangano waitika kugweru Miners for Economic Development unoratidza kuti nyika yedu yakananga kusiriko panhau yezvicherwa. Inoratidza kuti zvicherwa zvedu zvaakucherwa nevanhu vanenge vachitariswa kuti vabva mubato ripi, zvisinei nekuti vanhu ivavo havakodzeri kunge vachipinda mune zvekucherwa. Kana vari mubato riri kutonga, vanhu ivavo vanopiwa mukana. Saka zvicherwa inhaka yenyika, haisi nhaka yepolitical party. Mukaona makupa maclaim yekuchera zvicherwa zvenyu muchitarisa munhu kuti ane membership cards yepolitical party. Izvozvo ndozvinoita kuti nyika dzipedzisire dzakuita sezvinoitika kunana Central African Republic kana kunana Democratic Republic of Congo. Zvinokonzera kusagadzikana munyika ende zvinokonzera kuti vanhu ivavo vamunenge muchipa maclaims asi vasingakodzeri, vamwe vacho vanozopedzisira vamawarlord chaiwo nekuti vagara vasingafaniri kunge vari munzvimbo iyoyo in the first place. Saka idambudziko guru kana muchitaura pamusoro penyaya dzemining muchichera maminerals enyika asi muchinoita meeting iyoyo mumahofisi epolitical party. Zvinoreva kuti kunyange nyanzvi dzezvekuchera hadzikwanisi kupinda mumusangano iwoyo nekuti unongoro musangano wezvematongerwo enyika.
Avo vanga vari mukuru vesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chirongwa chegore rega rega chaMandela Washington Fellowship for Young African Leaders chinoitwa nebazi rehurumende yeAmerica cheUnited States Government's Young African Leaders Initiative kana kuti YALI, icho chiri kuitwa pari zvino muAmerica, chinopa vechidiki mukana wekudzidza kuzvikoro nemakambani kana masangano akasiyana siyana. Studio 7 inotaura nevari muchirongwa ichi tichinzwa zvavari kuita nekwavakananga. Nasi tina Youngerson Matete, mukuru wesangano reproject Vote 263, sangano rinodzidzisa vechidiki nyaya dzezvematongerwo enyika akanaka, kodzero dzevechidiki musarudzo uye kukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naEvans Zininga navaMatete nezvechirongwa ichi.
Aiwa, handisati ndatamba ndichiri mugari weZimbabwe, ndauya muno muzinda weAmerica munyaya dzezvidzidzo zvangu zveleadership iri tiri under Mandela Washington Fellowship inosanganisa vechidiki vese vari across muAfrica. kuwaunza kuwa Amerika mtuwa zipenyeshe vitashi jimu mwazira takasira na wano sanda wana liwa mwazunda wana msifiki treki ya nduwa mzi ya kushanda kiri ya kushanda lewa mzitashi education mwanibaru mabisimusi mwanibaru mababisimitashi so ndo shi mwaza tafamira kwa Amerika chapisi mwono kwa mawika nukwana mafika nukwana vita 6
Yanga soni chakaita kutati 2023 ndoda kuenda kuyali chi
ah sekutanda zvinhu kuti inini semunhu anoshanda asikuvudzira nyadzi kutonga penjekerere nenyadzi kuudza kuti nyaya constitutionalism nyadzi kutonga zvakanaka muZimbabwe takaonawo zvakakodzera kuti ndinge ndichifambawo ndichivawo kuno kuyali kuvabenda ndichikwati vangu vanombosvita usine so that but inge takakuvudzirawo nyadzi chatinenge tine iye tinoti pachi experience from other contexts. So, kune dzimwe nyika vanozvitawo and beyond that, tichitarisira yedu ndeye kuti patinodzokera kumusha tinge tichikwanisawo kuapplya maskills atadzidza kuno muzinda weAmerica manyaya dzese kuti maelections ari pa toti mafee fee elections anoitwa sei and roho yemacitizens ndeye kuti inge tichifa mafee fee elections. And beyond by elections, what is role in the country to promote democracy and to particularly Munikamao, promote good governance, a culture, good respect for human rights, a culture who create a society that is corrupt. So, this was a similar to the respect of the same cities and homes in America, and telling us no to implement mchakato kia na August going forward kwa makoya ni kashitira na kutuwa kituwa kini kwa hivyo hivyo nikailo respect wa pasiris Zimbabwe ino sikama singa iti paonungu sikuwa kata ni Zimbabwe people feel excited but niyashu ndiye kuti yako sikama but kwa sikama kushakashata sakuwa kwa natu kira wakumusha tinge shino kazi samuni kati pangwesi tisewa na Zimbabwe.
Mumwe wewe chidiki alimuchurungwa che Young African Leaders Initiative kana kuti YALI 2023, Young Ason Matete aliparunare ku Michigan State University na Evans Zininga we Studio 7. Chikwata cheZimbabwe Cricket chiri muBulawayo nhasi umo chiri kutarisirwa kutamba mitambo yacho yechipiri yeICC Cricket World Cup Qualifiers kana kuti Super 6 nechikwata cheOman. Mutambo uyu uchaitirwa muQueen's Sports Club nhasi. Mushure memutambo uyu, Zimbabwe iri kutarisirwa kutamba neSri Lanka nemusi weSvondo. Zvimwe zvikwata zvapinda muSuper 6 iNetherlands, West Indies neScotland. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya huye weStudio 7 nemuongorori wenhau dzemitambo ari muBulawayo musi wetu Hadebe.
Matimu ese apedza kutamba mitambo yavo yekutanga kumaqualifier aya ari kuitika kuno muno muZimbabwe. Kwanga kune magroup 2. Ime yanga iri kuHarare apo kwanga kune chikwata cheZimbabwe, Netherlands, West Indies, Nepal ne United States of America. Kuzoti kuno kuBulawayo kwanga kune Sri Lanka, Scotland, Oman, Ireland, yezve ne United Arab Emirates. Saka zvuitika ndoze kuti pama group maviri aya matimu matatu ekutanga pa group ndoa anogona kuti ange achibienda vanoti Super 6 vanenge vachienderera mberi ku Super 6 kurakidza kuti ku group A kwanga kune ma Chevrons Zimbabwe kunenge kuchienda Zimbabwe. Iyo Zimbabwe yakatamba mutambo 4 ikawina yese. Kuzoti kuchaendawo Netherlands. Netherlands yakawina 2. Kuzouya West Indies inayowo yakawina 2. Ku group B kunenge kuchienda Sri Lanka, Scotland ne Oman. Saka tikuona kuti ma team aya ari 6 ndo anenge achienda ku Super 6. Vakuenda ku Super 6 munoenda nema points enyu akamakawana ku group renyu, asi munonge muchidropa ma points ema team asina kukwanisa kuti anga achienda ku Super 6.
Izvi zvinorevei?
Zvazvinoreva apa ndezvekuti fan katikatarisa mutambo weZimbabwe. Zimbabwe yakakunda Netherlands. Netherlands iripo mu Super Six saka mapoints aya anoverengwa. Zimbabwe yakakunda wo West Indies. Mapoints aya aripo saka inenge yakuenda ine 4 points. Asi mapoints eNepal niwe United States nekuti matimu aya asi kuenda ku Super Six anodropa off kana magenda ku Super Six. Saka ndozvinoitika.
Pazvikwata zvese izvi matimu mangani ari kutarisirwa kuti akwanise kukunda kuenda ku World Cup?
Matimu achapedzira ari pamusoro ndo maviri ndo anenge achienda ku World Cup kuno joina madzime team 8 dzatopinda ku World Cup parezvino. Saka Zimbabwe ichazotamba ne Sri Lanka, ichazotamba ne Scotland, ichazotamba futi ne Oman pa Super 6 up. Uzosanganisa nema points 4 vakatakura vachibva nawo ku Group A kuti vange vachiona kuti vanotamba sei. Saka tiona kuti parezvino vaita mushe iyo Zimbabwe kuti inge ichiwina mitambo yayo yese. Yezve izvi zvaita kuti vanhu vazhinji vange vachiuya kuzoona Zimbabwe ichitamba. Asi ichasangana ne Sri Lanka. Sri Lanka isati yamborowa. Yezve ichatamba ne Scotland. Scotland yakarowa kamwe chete ikawina 3 mitambo yavo kuzoti Oman yakawina katu. Saka kune ka stiff competition karuguya pa Super 6, but tinotarisira kuti inge ichiita mushe. Mutambo wavo unenge uchinakidza chaizvo ndowe apo vachitamba ne Sri Lanka, nekuti Sri Lanka haisati yarowa. Ndozvatakatarisira.
Muri kuona Zimbabwe ichibudirira here kuenderera mberi?
Sekuona kwangu Zimbabwe ne Sri Lanka zvinogona kuti zvinge zvichienderera mberi. Asi kune chikwata che West Indies chinogara chinetsa kuzoti iyezve Netherlands. Netherlands ndeime team yatikati iri unpredictable inogona kunge ichinetsa. Asi sekuona kwangu Zimbabwe ne Sri Lanka zvinogona kuti zvinge zvichienderera mberi.
Uyo angari muongorori wenhau dzemitambo muzi wetu Hadeve achitaura ari parunhare kuBulawayo naMarvelous Mutanga Nyauye weStudio 7.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau
do. Chongo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mukroniko mune nyaya pamusoro pemurume ane mudzimai wake vakabara vana vana gore rapera vari kukumbira rubatsiro mushure mukurwara kwevana ava. Avo vari muchipatara chekwekwe General Hospital. Baba vevana ava vamukotosi chineripi vanobatwa panhamba dzinoti 0719085717. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ava Macmillan ava ndava kuti no vanga vakadhakwa pavakataura nyaya dzavo dzeGood Mafia idzo ndavaregera kunyepedzera kudzungaira. Kasi vanga vanwa kambwa here? Vanga vanwa guka? Vanotaura zvinhu zvakadaro zvekuti vanga vakadhakwa. Ndavarege kuti tambe takadzungaira akaisa maZimbabweans. Vaudzei kuti takavatsamwira. Rwendo runoro muchaona zvatichaita zvedu musi wa23 August. Mukomana ari kupinda.
Magadi vashamari Studio 7 mutaa Tracy Pajesi. kugwinya
ah iwa mnanga gwa kuti kwai vada kusindisa vakasuwerere kuti kwai vasadzoka munyika iwa pakaya vapa vakadzoka vachirwa border jumping vachidzoswa nachiwenga navachiwenga namasoja vachikurova kupuwa mugabe vakasindiswa nani kwenyika ndiyavere vamwe munanga gwa nani munhu wese anogara pachigara apa problem nezvekuitika ndekuti munanga mufunga kuti kambani ndeyake ndodambudziko riri kuitika pavanhu vanogara pachigaro apa vakasuwerere vanogona kunge vane mhosva dzavo but itori vaccine yenhanzvimbo ndo vaccine yezanupiezi vakasuwerera ngavadorova chako chako vainjekite chako chako kutoinjekita kune mutsindo nekuti ndozvitoripo
Studio 7 mahadini tinombotaurawo pamusoro pepatriotic bill iri kutaurwa naiva munangagwa munohlaya here kuti kana maziwa mozorambira pachigaro nechisimba muchiitira kuti vamwe vasataura then mozovasungira mozovakandisa muzere kuitira kuti mugovosara muchigara pachigaro mogara kusvika pachigaro kusvika rini nokuti vanhu havachabudi munozviziva kuti zvanupiefu hapana asina achaida chero imwa chai chaiyo chero huku chai chaiyo kana mombe kana mbudzi inotoziva kuti hai izvi zvakadhakwa saka there is no need kuti muwedzere mutemo muchiziva kuti maziva sei kuti pachigaro mucharamba muripo kana kuti mushakunda mumpafa huri pachena vao
kurudziro yangu yendinayo ndeyekuti vanhu isu vavhoti dai zvaibvira ine ruzhinji rwedu tavhotera sekosii kuti tikwanise kukunda tisavhotera zvimapato zvidiki because amwe mapato anotoitwa nenhanikiro iripo bato riripo riri kutonga rezanupiefu saka vane vachitoti mana vanhu vapatsanuke vachienda kumamwe mapato saka isu vavhoti dai tati neuchenjeri ngativhoterei bato chinomatinotiambuzi retikosi isu vavhoti tinofanira kuti tizvifungirisa tivhoterei bato chinomoti ndiro richatibatsira
ndokuti ndingabude idingabude kumbopinda chamisa chamisa zvikaramba tinopinzawo mumwe inga akagabviswawo vamugabe wanhu kuchinzi ed ndo achagadzirisa zimbabwe asi zvakaramba naiye ngaabve kunopindawo chamisa chamisa zvakaramba tinopinza mumwe anenge chiti unokwanisa kwete kungoita zvokungoti ed pe hativhoteri zvepiefu hakuna zvakadaro hakuna mbuya iyoyo inovhotera zvanupiefu nyangwe nene muyuthi andizovhotera zanupiefu hakuna izvozvo hakuna
dini yochidhara yochidiki maonero angu pandakazvikuverezva ndava muregedza apinde munyika vari kuzomusunga kupinzawo ambovadisturba mavhoti sezvatakamboitwa takamboitwa mutungamiri wedu nakupe lasedichini apo ndava musiye vasungirira apinde uyo ndavarege kumusunga kuna president wedu chamisa topakurudziro sindiso musatye isu vechidiki tiri kukuvhoterai tinemi 2023 mukupinda mupariyamendi ndimi mukuisa shanduko muzimbabwe budiriro aiwa tako kudai nguva yenyu yasvika kana vakavawata sei varege vavawate vega uranakasukuveri vavo vachirisana aiwa ani vakapinda dini mufana anoteerera nepenyuro zvekudaro vanoziva nomutisanchiti kuvanzibva ndipamachuesa apo paurungwe kurudzira vechidiki kuti ngativhotiri mukomana apinde zvake mbona budiriro
makadii vashamarari pastudio 7 ipapo ndine mashoko angu maviri andoda kuti ndisvitse kune magweta kana kuti varume vakamiririra zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa varume vanomirira kodzero dzavanhu vari munyika yesouth africa ndoda kuti varume sando dzenyu ndoda kuti ndikurudzire mhuri yezimbabwe iri musouth africa kunyange nekune dzimwe nzvimbo se vari kumiririrwa nevarume ava wemagweta anomira kodzero dzavanhu ava ndoda kuvatenda zvikuru ndokunonzi kudzidza ikoko kana kuti nyika ine vamiririri kana kuti ine vanhu vanoverengwa ndokunonzi kumiririrwa ikoko todawo kutendai varume ndoda kutendai zvikuru nebasa ramakaita mwari vakutungamirirei mwari vakuropafadzei ruzhinji rwenyika iri musouth africa ngatibatanei kutenda mhuri iyi nokuti vanhu vakashanda zvinoshamisa nezita rajesu kristu amen baba profeti chinogurei maita here
Ito zange ziri pfungwa dzivangu vatereri dzisine ine Studio 7. Isu atina kwatakarere kera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Ndiri muWashington DC, ndini Taronoka Wande, ndichiti moshera zvakanaka.